kwamajonga zviri kuzani pevhasti zvitsva takambozviona sekuta kwamuri kuita kuti vanhu vari kudzingwa vanhu vari kuvictimizwa its not something new zvinhuzvika takaona chichiitwa panguva yamugabe munhu wese aifungidzwa zvekuti hadi vamugabe aidzingwa munhu wese aifungidzwa zvekuti hadi agenda yamugabe aidzingwa kusanganisa kuti aiwa munangagwa vakona vakatombodzingwa so hapana chito chachechita chatiri kuona ndiri kuona sekuti we are poised for a repetition of 2017 scenario hapana kwatiri kuenda tiromaitendeerera panzvimbo imwe chete asi yaakutaura ndechekuti nyaya yavanoda kudzinganira daya 2013 mukomajonga haisi nyaya yezanu p f iyi inyaya yenyika yezimbabwe vana vezimbabwe vakaendeswa kureferendamu 2013 kuvhotera bumbiro idzva iro ratinaro ivi tikawirira vanhu toese kuti izvi zviri mukonsero hatiri kuda so haisi nyaya yezanu p f inyaya yekumira kwamaprinciples edu sevanhu sevana vezimbabwe kuti aiwa vatakawirira muconstitution ngazvirambe zviripo zvehondo dzavo vachazoita havo but pari zvino isisu vana vezimbabwe fokasi yedu iri paconstitution hatigoni kuchinja constitution kuti ibhenefite munhu mumwe
tinzwe kuna vatongogara vatongogara
musangano medu makatama zvagara musha musha ite benzi musha yake vanotengereka panzwa vateredu nditaura vamuchanga vanovamutaurire bato vachiti bato rinoshora kushoropodza vakaitwa navagezi azokuenda vachitaura pamatandemutande kuti ivo havasi kuwirirana ne2030 vachitaura kuti vamunangagwa ngavaende zvinoratidza kuti havasi kuremekedza umbire mutemo rezanu p f kune makomitis anoitwa macentral comity ndiko kwavanofanira kutaura nyaya dzavo ikoko kana vari munhu wezanu p f takanga tiri kubulawayo kaaresolution iye ye2030 vageza vaivepo vaifana kubuda vachitaura vachipopota paconference yakaitwa ipapo saka zvinongoratidza kuti munhu asingazive zvinodiwa nezanu p f
vakurawone pane vari kutoramba nyaya yereferendamu kuti kana bumbiro remutemo ravandudzwa harifaniri kuenda kuvanhu kureferendamu yamuri kutaura iyi munoti
ndo zvinonetsa kana ukange wajoina zanup mukomajonga ndakambokuudzai kuti unoenda kunge wajoina zvigure hauchakwanisi kushandisa dzako wega unomira kuudzikwa zvokutaura vese vazozviziva ava kuti bumbiro remutemo kuti rivandudzwe especially that section inobati inde kureferendamu nokuti chinhu chikuru ichi its a very critical section ebumbiro remutemo inofanira kuti iwiriranwe nevana vezimbabwe ndochekutanga chechipiri vanhu vezanu p f vakaita misteki yekufunga sekuti they own the constitution and they think kuti ndova kufanira kudecidira vana vese vezimbabwe kuti ngatidzoserera munangagwa handizvo
regai tinzwe kuna vatongogara vatongogara nyaya yekurambwa kwereferendamu kana bumbiro remutemo ravandudzwa hakusi kuchikora here kodzero dzevana vezimbabwe
zvakanaka chaizvo kana bumbiro remutemo richibvumidza kuti kune mamwe maprovisions anokwanisa kuchinjwa pachinda kuendwa kureferendamu zvinoreva kuti hapana kutyorwa kwemutemo kana pari sepanotikana pazvichingwa constitution pachasipendwa maelection panofanira kuendwa kureferendamu ndotaka magweta ari kwezeni kuopotion vanongononongedza kuti section yakati yeconstitution ikuti zvanoitika zvii maparlamendi anenzedu anozoseseka vanhu vanokwanisa kungoti kususpenda maelections kana vabvumirana korebva kuendwa pareferendamu
vakuraone
ndinakuudza mukoma ava kuti aiwa zvei kana imi mangoti ngatiwedzere kusvika 2030 matoesa extensionika because bumbiro remutemo rinoti 5 years kana mauda kukumbira kuti ngatiwedzeka 2030 that's an extension yetemu yemunhu which is not allowed by the constitution ino inonzi ngatiende kureferendamu asi kuti vanoziva havo kuti vakaenda kureferendamu vanondodyiwa nokuti ivo mavomuzanu p f mune vazhinji 98% vanhu vaezimbabwe havadi term extension that's why vakaenda kuavoida kuenda kureferendamu masa vangopedzisira ndeyekuudza vana vezimbabwe mukomajonga kuti nhau ya 2030 utova yezanu p f haisi nhau yavo yezanu p f kana ivo vane hondo dzavo tavasiyira hondo dzavo zanu p f they don't own this country munangagwa don't own this country kana temu yake yapera anofanira kubva kupinde mumwe
vatongogara tipende chirongwa shoko ramungasiyira vana vezimbabwe
vanoda kuchira vanhu vezimbabwe ndechekuti zanu p f ine kugatikana nine runyararo nyaya ye2030 inyaya isati yasvika kana kuparamendi ichiri nyaya ichiri kutaura kuzanu p f ava vari kutaurawo vari kune mamwe mapato vari kungohakira nyaya ichiri mumba hapana kana government gazeti yati yaitwa ungo hakira hakira wo kunongo tiko sevanhu vasina baba sevanhu vasina mutungamiriri sevanhu vamutomitika wevidhanisi sevanhu vasina genesi. Thank you.
Regai ndipe vakurawo nemukana wekupindura vakurawo.
That's being shallow and myopic, Nkoma Jonga. You don't need the political party kuti uzive kuti constitution yeZimbabwe inoti kudini. You don't need the political party kuti uzive kuti vamunakanzwa temawo yapera. Haudi party kuti uzive izvozvo.